Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapoka evashandi vehurumende akasiyana-siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondorino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanonzi vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva inosanganisira zvikamu zvemari dzakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti mapoka evashandu vehurumende akasiyana-siyana akatanga kuwana mihoro yavo kubva nemusi wemuvhuro svondorino, asi mihoro mitsva iyi haina zvikuru zvairi kubatsira nazvo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Amai Alexander vanoti chiri kudiwa nevashandi kutambiriswa mihoro inofambirana nemari dzinenge dzichitengeswa nadzo mari yekuAmerica kumabhanga zuva iroro. Vanoti nhaurirano nehurumende dziri kuenderera mberi, asi chikuru chinofanirwa kuitwa nevashandi vese kubatana votaura nezvi rimwe chete. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vashandi vakatanga kutambira mari dzeCost of Living Adjustment chadzenge dzichibhadharwa pamihoro yavo kubva iko zvino kusvikira apa tichazowirira nazve kuti inofanira kuti ikwire. Saka nyaya iripo ndekuti zvakazoya mushure mekunge tagara pasi nehurumende tikaita professional agreement yekuti vanhu vafanire kupiwa mari honest adjustment kubva pa50% to 76%. Saka nyaya iripo ndekuti mari iyoyi vanhu vatanga kuitambira uye vashandi vazhinji vanga vakaimirira chose mari iyoyi nozvinhu zvakavaomera. Zvinova ndozvakaita kuti isusu titiwo fanopai vanhu mari tichiramba tichitaurirana. Iripo ndechekuti tichiri kutaurirana nehurumende tichitombotaurira nehurumende nyange masikati ano kuti tochitanga kusangana rimi tichitange zvekutaurirana kuti tofamba sei. Ndofunga muno ndakambotaura pano pachirongwa ndichitaura kuti isusu chatanga takatarisira kuhurumende ndechekuti mari yedu yataitambira muna October 2018 iyo voisa voapla interbank rate yakabhengeriswa 4,700. Asi nhasi ndanga ndiri mudhorobha ndotoona kuti zvinhu zvese zvakwira. Zvazvakwira zvakaratidza kuti dzimwe interbank yacho hadzinoto kushari yakwira here, but kune vanowana maus nedzimwe nzira vanotoutaura yakwirazve. Saka zvinhu zvaakuramba zvichikwira. Saka ndopa munoona kuti zvinhu zvedu zviri kuramba zvichiratidza kuti semoving target zvokuti ndofunga salari iyoyi zvanga ifanira kuti itenge chibatsira mushanda haichakwanisa kutenga izvozvo zvekuti itenge. Zvoita sekuti kana vashandi vehurumende vawedzerwa mari ivoita semhosva yekuti zvinhu zvese zvinofanira kuti zvikwire.
Saka yamuri kuti cost of living adjustment ndiyo iri pachibvumirano chamakaita here che50% to 76%?
Ndiyoyo. Mawekerwa yakaita ndeyekuti vaitarisa total package, zichitarisa kuti maalawensi yedu anowana munhu zvese salari yake zvosanganiswa powekwa pesendeji inoenda negredi munhu raari. Asi mari yacho yanga ichionekwa iyoyo yabuda yawekwa yanga ichiiswa yose pasalari.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoenda mukuramwa mabasa tichitarisa zvakaita sevana chiremba nevamwewo vari kuvadzidzisi vari kuti panovhurwa zvikoro vanogona kusadzokera kumabasa. Zviri kureva here kuti vashandi havasi kutambira iyo mari yamakatambira iyo 50 to 76%?
Vashandi takatambira, asi inyaya yekuti imari yekuti haina kuti gutsa. hatisi kugutsikana nayo kati tichitarisa kuti mari yatakanga takumbira i4750 ende tikatasa kukwira kuri kuita zvinhu muchabva maona kuti mari iyoyo nyangwe shoma yakapiwa yadi yaerodwa zvakare. Saka isusu tinoti confrontation haizi reyo inobatsira, asi vanhu kuti vagare pasi vataurirana. Chero mukatarisa zvisu zvaasvitika mumashure muchaona kuti kazhinji vanoshandisa confrontational route, hapana chavari kuunza patebhuro. Vanongopopota vari kwavari, vanoita zvavaita vari kwavari. Asi aitingi chikuru taigona kuti izvini isusu as trade unionist wedza mugovernment or public sector titaure neone voice. Takuita sekuti tikurwa pachedu kuti kana mwe munhu ane zvishoma zvaaunza, kana aenda achida nzou akanzi awana tsuro, mwe munhu wekuti awanirei tsuro iyoyo. But ari kuti awanirei tsuro iyoyo haana kumbowana kana gonzo. Saka ndo zvine zvatiri kutaura kuti aiwa ngatibatanei titaura nesame voice. Izvozvo izvo zviri kutopa employer advantage yekuti vanongoziva kuti hatina kubatana. Saka hazvinawo hazviri kubatsira. Trade union principle ino tinofanira kutaurana tii pamwe chete. Kana tichiona kuti pane mashortcomings aripo, pane maproblems aripo, tinotaura tega tiri mumba medu. Kana tabuda taakusitaura tichibatsira mushandi. Saka the end of the day tikatasa tese tichitaurisa mushandi tingamubatsire sei, tichabatsirana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Avo vange vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kupomerwa mhosva yokurwisa nekuuraya zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti vanhu gumi vashaya mumhirizhonga iyi. Dzimwe nyika dzakaita seNigeria, DR Congo neZambia dziri kuratidzirawo dzichivharisa makambani emuSouth Africa vari munyika idzi akaita seMTN neShoprite. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata chizvarwa cheZimbabwe chinotsvaira marori munyika iyi vati vanoda kunzi Pastor TDN.
Mabasa takungofambawo bhitana bhitana, hatisi kunyanya kufamba zvatakasununguka because avakomana vachiri kudedzera kuradza kufa kwavanhu kunenge kwavari kuradza vanenge varida kupfuurira kuenda nako mberi. But ha, ini maonero andiri kuita because mukatarisa kuti hondo yakatanga yakatanga iri yematruck drivers. But wozonzwa kuti Zigubro kwatsva, Pretoria kwatsva, pari kufa vanhu pachoka nemashopu ari kuputwa, ndefunge kuti panofamba matrakini. I think there is something else still behind these attacks than kungova kwemadrug kwematruck drivers chete, because maitiro avari kuita I don't know what's happening. Because mukazvitarisa maitiro avari kuita ka zvakatanga zvinhu zviri kuataka, we don't want foreign drivers, then vaakunoataka mashop, vaakuputsa midhuri, vaakudi, some are calling some names, the ones out there, we don't want this president because he is not from this side. Saka I don't know what's happening now. Hapari kuwazeta, hapana mira mesha.
Izvo zvinhu zvaamira sei, tiri kunzwa kuti pane kurwisana kwakanyanya.
Ya, ikokoko ndokwandikwazvava manje because mukatarisa kuti mutown macho maakuitwa imomo, police inoratidza kuti inobata the other side, inekakuregedzera. Because pamunoona panopikwa zvinhu, panopikwa nemasouth africans but anosungwa maforeigners. Hoshava kuti saka polisi are they into it or vari kuprotekta vamwe vavo, kana kuti they know what exactly they are doing? Because aukamu kuti munhu anoapisa anenge achitaura nechirudzi chakati pozosungwa munhu anotaura nechimwe chirudzi. I don't know why is it like that.
Vamwe vari kuti zvinenge zvaatoonani kuti vadzokere kuZimbabwe. Mune pfungwa dzekudzokera kumusha here nemamiriro azvaita, kana kuti muruda henyu kuenderera mberi muchishanda?
Pane zvinhu zvinoitika because one, kumusha kwacho kuri kuratidza kuti pane mukuru pane mupfupi, nawo iri kunetsa kuZimbabwe. Zanu PF iri kuti susu yakatibhira kuti tive nerusununguko ofuti usununguko kwacho kwayakagwira tisikuziona. NDC iri kuti kana ndati zvinake yatitaurirani, then kana pakanzi pakutaurirwana pacho parikunzi iwewe tanga wazvikurura nyembe saka nonsense dziri kuitika kumusha uku dziri kuramba dzakabata vanhu kuti varambe vakagarira vakagara kunoko but muno mamusi mamire zvakanaka muno kumusha kuri nani izibeta vedu tinofane zhara yechikafu dani kupiswa nemoto wepetiro uchiona uri mupenyu uchipisigwa kuti waita mari because namo chachaya kugonazvatora kunzi inini muri kunyaya kushanda zvine simba kudarika isisi saka takupisa idzokera kunyika kwenyu kana mune simba ramunaroenda mushairoro kumuzimbabwe saka noya kudzokera unombotibata but tozongofarira kuti ndinde kumusha kwacho kune zhara kuti ndirambe muno kunopisa but mari inobuda saka hei tava semajura semupani kuti rizhambe rinowira mumoto rirambe riri mupani pane ichapisa kukarata saka hatichazuri asi mweya wekumboendawo kumba uripo tautombozvifunga izvozvese
imi mune mhuri yakakura sei uye vese vari kusouth africa here kana kuti vari kumusha
ya mhuri yangu ndinayo kunoko ndine vana 4 vari kudzidzawo pamaprivate school saka plus kuno hangu kwandinogara hako hakusati kwanyanya hakuna moto unonyaya kubarika kuti ndogara muno munigeria ndokumba kwangu kwandogara kati kunyanya kunetanesa zvinongonetsawo mujobek nemuna intrim asi pandazvinyaya kuvhunduka ndepekuti vazonyaya kuataka jobek dani nejobek nepretoria ndopandazoona kuti aiwa haisisi nehondo yekuti matitorera mabasa ai pane something siri bigger than thisa
chizvarwa chezimbabwe chinotyaira marori musouth africa chichitaura nablessing zulu westudio 7 amai Grasa Machel nevaimbove mutungamiriri weIreland amai Mary Robinson nhasi vanotarisirwa pamusangano wemadzimai uri kukokerwa nesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchapindwa nemadzimai anoita 40 anobva kwakasiyana-siyana. Vati musangano uyu uchaitwa nhasi paKentucky Airport Hotel uye uchapindwa neavo vakakokwa chete.
Musangano uyu national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete yekutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuure kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri hwakasiyana-siyana, hwakamirira mapato ematonge gwenyika, vatungamiri vecivil society, pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizimisi. Kuvyavo vamwe vanoita zvefundo, vana muzvina fundo. Pakokwavo vana mai vatungamiri kumakereke, nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo. But wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa, saka pangokokwa nhamba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita saamai Graha Machel naamai Mary Robinson.
Mrs. Graha Machel na Her Excellency, former Prime Minister of Ireland, Mary Robinson. Vari kushanya ikuzo vapamwechete ne super msangano uchaitwa nhasi ne utungamiri wakasiyana wemadzimai ku Zimbabwe Council of Churches. Iri platform ye singwisingu yatiri kumhanya nayo mazuva ano ye nhaurirano. Saka iplatform ye women national dialogue platform, saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana-siyana vanenge varipo. Saka mama Machel na former Prime Minister Robinson vari kushanya kuti vango vanesu pamutambo iwoyo nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira ma platforms akasiyana siyana anokurudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadariwe, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva Prime Minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Machel naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika. Basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka remaelders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Annan.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvichioma kwemwedzi iri kuuya pamusoro pekudhura kunoita kuzvigadzira uye nokushayikwa kwegwara kuri kuitwa nehurumende. MuZimbabwe Independent, hurumende yeBritain inonzi yakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida rubatsiro rwayo nedzimwe nyika, vanhu vakatyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa uye vaMnangagwa vanofanirwa kupindudza zveupfumi nematongerwo enyika. MuDaily News vaNelson Chamisa vanonzi vari kutaudzana zvakasimba nevakuru vemapurisa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwevatsigiri vebato ravo. Newsday rinoti vaEnergy Mutodi vanofanirwa kurangwa mushure mekutaura mashoko anopesanisa marudzi munyika. Yasvika nguva yatinopa mukana kune vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Look, ndinogara kuMatebeleland North kuZimbabwe. Ndiri kugunun'una nezviri kuitwa vana vemuZimbabwe kuSouth Africa uku. Asi nyika dzekuno kusadiki dziri kutya here kuirwisa South Africa? Irwisei? Hurumende yacho rutozviziva, vakatoronga nehurumende yavo kuti ngatiurayi vana vedzimwe nyika. Ndokutochipiswawo kuvedu wenu, ngativarwise vana vedu vapera muSouth Africa. Ngatirwisei mhandu iyo. Ingawane makavabatsira paye paipi kuti vaone rusununguko. Ko chaipa chii nhasi kuti muvabatsire kuvaka nyika yavo? Ndapota, handei tonoirwisa. Tingadarikwe nemapando kweBoko Haram here, icho chavari kufunga kuda kununura zvizvarwa zvekunyika yavo Nigeria.
Ngwanani vashamari veStudio 7, ndoitwa Tafadzwa, ndiri kuno kuRustenburg. Ndoda kutaurawo pamusoro pevarume vanoti hanzi Mnangagwa naChamisa ngavabatane. Kuna musha unotongwa nevarume vaviri, Handiti edi ano titaka wina. Nga atunge. Nga atunge. Se ya rukuta za utonga ya ka wina. So ya umurume wanunzi energy mtodi weo. Atanga utara usinabasa. Antara watanzi. Ndewele mafurena. Mandewele mafurena. Alo penga ero.
Mangwana ni akanaka washamarari wedu wese Studio 7 tinokukwanisai nemufaro murudo rwaMwari. Inini ndichada kuti taurei zvishomanana ndichiyambira hurumende yeSouth Africa kuti dei yagona kumhanya-mhanya kudzivirira njodzi iri kuitika. Nekuti njodzi iri kuitika yekushungurudzwa kwemaforeigners nemainvestors anova iyo anenge achidzvara mari munyika yavo inoi. Ndizvo zvakaurayisa Zimbabwe kusvika tive patiri nhasi kuti takava tiri vanhu vakanga vashungurudza mainvestors vana Mugabe vana Munangarwa vachiponda mainvestors vachivatorera minda vachiita sei. Ndo zvakatipa nhamo zvaita kuti tizare muno. Saka nayo South Africa yaifanira kuti ingware isakurirwa nepovho. Mainvestors ese ari kufunga kuzosima mari munomu achabva aramwa kuti muSouth Africa isinyika yakasununguka isinyika inogarika. Nemainvestor futi arimo futi achabva atofunga kutiza kutotarisa imwe nyika ine runyararo kuti ni muSouth Africa muJohannesburg.
Pamusoro yesterday 7 makadiko Studio 7 minister anonzi Alex Gida ndiri kuno South Africa kunyika yeMpumalanga. Kwati kuno kakaoma mhani. Mishonga yakutanga ende eshi vakatanga nezuro eshi ende kurupiswa matara zvakaoma zvakusati kava nemunhu wake anga atatasa kuti wane tsaona asi akatasa kuti kunonge kunoitika zvakaoma mukati meSouth Africa katikati tiri kuno Mpumalanga kuno. Saka eshi tongokumbira kudai hurumende yedu yatitungamirirawo yationawo kuti iwo kuti zvisavo zvemukazisa zve zvezvazve zvemuZimbabwe zvitama zvemukati menyika yeSouth Africa zvapindiravo. Tine hama zhinji dzatiri kuchema nadzo dzakatsakatika mukati menyika yeSouth Africa. Satakomba kudai hurumende yapindiravo.
Tatotiwo zvedu titopindawo muchirongwa. Makaita wani, makaita wani. Yei kuno kuSouth Africa kuna kumira mushe mani. Yei. Vanhu topera kunoku kuSouth Africa. Vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zvopera kuSouth Africa vakomana. Ai, vamunangagwa ivavo kudai vachingotaura ipapo pamusangano kungoti vanhu kungoti varege kuite mhirizhonga iyi yavari kuita iyi. Because vanhu vazhinji topera kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7 apo vana mukoma jonga apo. Taitokumbirisawo kukumbirisisa chaiko. Vakadai ndiana ziyambi vamusava interview aba especially vechitaura nyaya iri kuitike mukati menzvimbo yeSouth Africa nemhaka yekuti vanotipisa manyawo emaSouth Africans kuti varove vanhu kuti kwazi haisusu hapana chatinokwanisa kuziva hatinopatanokwanisa kuita kana kudii mera nezviri kuitika nemhirizhonga iri kuitikawo apa vari kutaura nechirungu vanotopisa ivo vanhu vemujonu manyawi yekutoti vatorova vanhu hamuonewona Nigeria zveiri kuitwa yapisa mamana Shoprite iri kuita sei and so on. Vakatoti vanokwanisa kubatsira vanhu vavo vari mukati menyika yeSouth Africa. Malawi ndizvozvo asi isusu vedu hapana havana mwoyo wehunhu bheta ava vatombonyepa vachiti hatinotombozama nei patinogona napo kubatsira. Vanhu vozoti pamberi naChamisa pamberi naPresident Chamisa vozoti wai mukomana wo achidai wai achidai ane mwoyo wevanhu mukomana uyu ane mwoyo wevanhu. Akatombosenda mameseji paTwitter achitoti very sorry vanhu vari kuSouth Africa chichi zvitombori nani at least. Handiti panotaura kuti kwazi kwazi hatitozvibatikiri. What does that mean? Havana mwoyo yevanhu havana mani.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto aripasi pemubatanidzo awe nyika dziri muNATO anoti mumwe musoja wekuAmerica nemumwe wekuRomania vakaurayiwa muguta guru renyika yeAfghanistan reKabul nezuro. Izvi zvinoreva kuti uwandu hwemauto eAmerica afa munyika iyi gore rino hwasvika pagumi nevatanhatu. Chikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheTaliban ndicho chairwisa mauto aya. Vamwe vana vatatu vakaberekerwa muSyria nevabereki vekuNigeria vainge vachirwa muSyria vachibatsirana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vakapihwa kuvatungamiriri vehurumende yeNigeria nezuro. Vana ava vane makore mana, matanhatu uye masere. Nigeria inoti ichatambira madzimai nevana vevarwi ava, asi kwete varume vaive varwi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera uwandu hwevanhu vari nokupfurwa nepfuti muzvikoro, muzvitoro, panofarwa, mumakereke nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, zvitoro zveWalmart zvazivisa kuti hazvichatengesa pfuti muzvitoro zvayo kunze kwepfuti dzokuvhimisa. Walmart yakakumbirawo kuti vanoenda kunotenga muzvitoro zvayo vasatakura pfuti dzavo pachena. Izvi hazvina kutambirwa nemufaro nesangaro rinorwira kodzero dzevanhu dzekutenga nekuchengeta pfuti muAmerica National Rifle Association, iro ratukirira Walmart richiti zvinonyadzisa kuona Walmart ichipfurirwa nevanhu vashoma vasingafariri zvepfuti. In my dreams, innocent uchiwegota. Regati mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapoka evashandi vehurumende yakasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondo rino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai nemufaro.
So we see